Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongo dzine zvirongwa zvakakuti zvakanaka nevakazvari iti inomhou nemhuru yayo zvichida kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota ine zvakanangana neavo vanonzi maalien.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparurawo zvirongwa zvekukwezva madzimai nevana vavo kuti vanonyoresa kuvhota. Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vonyunyuta kuti vari kubirirwa pamutengo uri kutengwa navo fodya yavo mukaroyi.
Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati meupenyu hwake pamwe anoona kunge wakazvidzika, pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here tingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here tingabvawo munyika yeZimbabwe.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wave kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvinokurudzira madzimai nevanasikana kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weNERA uye vari munyore mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora vanoti mumazuva mashoma anotevera vanenge votenderera nenyika yose nechirongwa chavo chinonzi Maune Mhuru Yayo icho vanoti chichabatsira mukukwezva madzimai. Vanotiwo vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo zvinobatsira vanonzi vekunze kana vabva kure. Zvirongwa izvi zvinotevera zvimwe zvakaparurwa nemubatanidzwa uyu zvakaita sebereka mwana pamwe nechimwe chakaparurwa mukupera kwesvondo kuno nevechidiki kuchitungwiza. Ngatinzwei vaMuonzora vachitsanangura.
Hongo dzine zvirongwa zvakakuti zvakanaka nevakazvari iti inomhou nemhuru yayo zvichida kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota tine zvakanangana neavo vanonzi maalien. Maaliens vanhu vaiva vekuti vabereki vavo ndevekumalawi, Botswana, Mozambique, Zambia, South Africa vanenge vachishanda muno muZimbabwe kana kuti vabarirwa muno muZimbabwe. Vanhu ivavo vane kodzero dzekuvhota, saka tatine chirongwa chakanangana navo ivo vanhu ivavo kuti varejiste kuvhota. Nevanhuwo vasati varejista kuvhota ngavarejiste kuvhota, tichida kuti tiemphasize kuti nokuti pari kugadzirwa voters renewal hazvinei kuti vakambovhota kare, unofanira kurejista panyowani.
Zvirongwa izvi muchange muchizviitira matunhu api vaMuonzora?
Tiri kuita kumatunhu ese emuZimbabwe. Tiri kuenda tichaenda kumaruwa, tichaenda kumadhorobha, tichaenda kunzvimbo dzakatenderedza madhorobha dzatinoti maperi heaven, tichaenda zvakare kunana diaspora. Saka tiri kunanga nzvimbo dzese dzine vavhoti vemuZimbabwe. Tichange tichienda zvakare kumapurazi ikoko, tichinotaurirana nevariko kuti zvakanaka kuti vavhotere imwe hurumende inoita kuti vakwanise kushandisa mapurazi iwayo zvine musoro.
Maone Mhuru Yayo ko bhuru
ndizvozvo tine mhou nemhuru yayo nemwe yatotibereka mwana tiende ndizvozvo guru netumukono tidiki zvinonge zvichidikanwa ipapa chakanyanya kukosha ndechekuti vana veZimbabwe vese ngavaende kunovhota vangava nababa vana mai vakomana nevasikana
munotarisira kuparura zvirongwa izvi riini vamonzora
tiri kutanga musi wa 6 uno tikangobva musi wa 6 iwoyo taakutongoenda kurura nyika yese chinangwa chiripo ndechekuti munhu wese ngaaende kunoregista kuvhota
avanga vari mutauriri wesangano renera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 Varimi vefodya vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vari kubiridzirwa pamutengo uri kutengwa nawo fodya yavo nekuda kwekuti vakapiwa mbeu nefotereza nemakambani ari kutenga fodya yavo mukaroyi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti fodya yavo iri kutengwa nemari isingapfuure madhura maviri nechidimbu pakirogiramu imwe chete mari yavanoti ishoma zvikuru kana zvichienzaniswa nepamisika mikuru kuHarare. Varimi vanotengesa fodya kukaroyi havabvumirwe kunotengesa fodya yavo kuHarare sezvo vakapiwa zvekurimisa nekambani yeMashonaland Tobacco Company kana kuti MTC. Mumwe murimi wokaZangarare kuHurungwe vaTimothy Chizuma vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti fodya yavo yose mabhera makumi maviri nemashanu yakatengwa nemari iri pakati pedhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora maviri chete pakirogiramu.
Sera mune kushita naye ndeuya anenge akupa price but already muna gazeta price ndapa class boza ngo mechanisa ka class raiso pa fojga yako anditi ne grade raiso pa fojga yako ne zvipapi pa sheet pake anditi papero yako ngotesa zvona zvota izvi zvotongoenda nechi mabero mazhinji anonzorwa madollars 50 $2 $50 $2 ndo binamba emabero mazhinji anenge achipocha
vachizuma vanoti sezvo vakanyorerana chibvumirano nemakambani anotenga fodya yavo vanomanikidzwa kuendesa fodya yavo kwavari. Vachizuma vanoti makambani havasi kuzadzisa chikamu chavo chavakabvumirana chekutenga fodya yavo nemari inotarwa pamisika yefodya nyika yose.
Kuti ukomplaini kwokuenda kwacho onoko unoenda bhozi unenge wangokiwa akupa contract form zvavanenge vakataura pacontract form ndozvinozokusungirira asi ivo vasina kuita zvakakodzera uye zvakafanira zvamakanyorwa napacontract form vanenge vasina kuita zvizvo.
Asi mumwe mushandi weMTC asina kuda kudomwa nezita anoti varimi havafanirwe kugumbukira makambani ari kutenga fodya yavo. Mushandi uyu anoti fodya yevarimi vakawanda haina kuibva zvinodikanwa uye yakatadza kuomeswa sezvo yainge iine mvura yakawanda. Mushandi weMTC uyu anoti dambudziko rinofanirwa kuchema varimi nderekuti sei vachipiwa mari yavo shoma iyoyo ari mabond notes asi vatengi vefodya vakauya nemari yekuAmerica uri muso. Varimi vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga uko vasingabvumirwe kutora mari inodarika madhora makumi mashanu pazuva. Mamwe mabhanga vari kutopa mari madhora makumi maviri pazuva iyo vanoti shoma sezvo vachida kubhadhara vashandi vakavayambura kunhonga nekupisa fodya yavo. Dambudziko remari iri riri kuita kuti varimi vamanikidzwe kutenga mari vachishandisa mari iri mumakadhi avo pamusika muchema. Varimi vanoti nga mari nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Kambani MTC imwe yemakambani akawanda ari pasi pekambani hombe yeAlliance One International Incorporation inowanikwa pasi rose asi muzinda wayo uri muNorth Carolina kuAmerica. Alliance One International inotenga fodya muAfrica munyika dzinoti Malawi, Tanzania, South Africa, Zambia, Uganda, Kenya neZimbabwe voigadzira nekuitengesa kuAmerica, Europe neAsia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukambani iyi vaKenneth Langley vanoti kambani yavo yakayamura varimi vepasi vanosvika zviuru gumi nemari inosvika madhora mamiriyoni makumi maviri nematanhatu gore rapera kuti varime fodya yavari kutenga. VaLangley vanoti vacharumura varimi vavari kuyamura nezvekurimisa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 kuKaroyi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana kuti zvikoro zvave kuvhurwa nemusi wechipiri pasina zvatichagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemari munyika richatadzisa vabereki vakawanda kugadzirira kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro nenguva. Vanotiwo chimwe chisina kugadziriswa inyaya yehwaro hwedzidzo kana kuti curriculum iyo yakasimudza mutauro mukuru kubva kutanga kwegore. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dasi tarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nevadzidzisi nevabereki zvikoro zvida kuvhurwa kudai. Pane nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga iri kuita kuti maticha mazhinji agara ari pamakiu vachitsvaga mari yavo, zvichavatadzisa kudzokera kubasa nenguva, zvichikanganisa basa ravo. Zvitarisa zvenyaya yekesho ichatadza vabereki kuti vapepe vana vavo zvakakwana zvekuti vaende kunodzidza, zvichatambudziko zvikuru kwazvo zvikoro zvinge zvichivhurwa. Achitarisa zvenyaya yecurriculum iri kushandiswa muzvikoro yakaimpozwa navadokora isingadiwe nevanhu isingaenderani nezviri munyika isiri kusapotwa nebhajeti renyika. Tiri kuti ichawedzera zveconfusion muzvikoro, confusion yatakaona kutanga kwegore temu yekutanga, nekuti zvikoro zvese ranga rigorebara ramhanya vanhu vasingazive chekubata kana tekutangira dzidzo isiri kuwanikwa yakakwana muzvikoro, nekuti vanhu vanga vasingagoni kuimplimenta curriculum yacho. Tichitarisa zvenyaya yepoliticization yemaschools, tichitarisa munyaya yemaelections akuya 2018.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira? Tichiona kuti mune zvichemo zvakawanda kudai.
Chekutanga panyaya yekugara kwevadzidzisi kumaruwa, tiri kuti dai hurumende yaisa yatiri kuti education equalization fund iyo ichange ichipiwa mari kubva kune mari dziri kutambiswa dzezindef. Chechipiri tiri kuti vawedzere yatoti rural retention and attraction allowance ive inokwanisa kuita kuti vadzidzisi vekumaruwa vafarire kudzidzisa ikoko, yatiri kupropoza kuti imberi 100% yesalari. Pacurriculum tiri kuti curriculum iyo dai yabviswa kwaiswa curriculum inenge yebvumirana nenyika yose inoenderana nemasocial economic conditions ari munyika medu.
Zvichemo zvese zvamataura izvi zvinhu zvagara zvamaa muchingonyunyuta nazvo makore ese, munotarisira kuti pane chinganzwikwa here chingashandurwa?
Tinoziva kuti tava kutaura nevanhu vakaoma musoro vasingadi kuteerera zvinotaurwa nevamwe, asi isu pese patiri kutaura apa hatina kugumbata maoko. Tiri mushishi yekuramba tichimobhiliza tichibvunza vanhu vakawanda kuti vanzwisise urongwa hwedu, nekuwanda kuri kuita vanhu vazhinji vaakunzwisisa nyaya tiri kutaura iyi. Tiri kutarisirwa kuti kana vachivaramba vachinyarara vasingapindure zvitemo zvedu, tichaona patichadzokera mumastriti matinombogara tiri.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunhare nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nedare reparamende rekuongorora kuti mari dzakapuwa vechidiki nebazi rinoona nezvekuendesa upfumi kuvatema nevechidiki dzakafambiswa sei. Pane kunyunyuta kwakanyanya munyika kuti mari idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Nekudaro nasi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema uye ichionawo nezvevechidiki, Honorable Mayor Wadya Jena, avo vanoti vari kutanga nemusi wemuvhuro mangwana kuferefeta kuti mari idzi dzakafamba sei. Tatanga nekubvunza vaWadya Jena kuti chirongwa chavo ichi chinenge chichifamba sei chaizvo.
Zvatiri kuita, tiri kuita mapublic hearing nematos kunoona kuti mari dzakarilitswa Ministry of Youth, Indigenization, Economic Empowerment in conjunction nemabhank akafanana nekebu inonzi Underwood Mutual, nestandik, neIDBZ, neCTZ My youth akapiwa mari inora 90 million of dollars. Vamwa twana mari ma 5000, ma 10000, ma 20000, ma 1000, ma $500 per project. Saka tida kutione kuti ma project avaka apply, ma proposals avo akaita what mean blessing ndikuda kuita zvokuchengeta mombe. So go tonona kumusha kwako pacho kwakati rinotengesera mombe tono dziripo here kana wakati rikuita zvokutengesa chakati shop yacho iyoyo pacho kwakanyoresa nekuti vamwe vanoita fraud yevachinyepa and then vamwe vanoripo havana remember takaita ma taka invite ma banks akauya taka invite vamwe ma youth akauya ma banks ai complain kuti ma defaulters the rate is so high ikuma almost 80-90% ma youth akatora mari ma youth acho ma mari akatora mari akachanza zvirizvo. So we want to do more fact finding business so that we ascertain is it the correct thing that was done and also remember kuti akaita ma invitations ema companies akapa mari nema youth akauya vaitaura nyaya dzekuti to find kuti vamwe vanhu vanenge vachinzi vakapiwa mari vanenge vachizivana na certain minister or vari connected na certain politician. Isusu tinotse parliament, what we must do is kana mari dzichipiwa izvi zvinofanirwa kupiwa vasingatarisi kuti unosapota bato ripi, vasingatarisi kunoenda kuche pipi, vasingatarisi kuti ganda rako rakaita sei. Mwana weZimbabwe as long uri between the ages of 18 and 35 years defined by the constitution uri muyouth unoqualify. So zvizhinji tichazonya sokupai kana takuita ripoti yedu.
Saka muri kutarisira kuti muchaeshanyira vechidiki vakawanda zvakadi?
Nyaya inoneta nyaya yefunding. Tinoziva kuti hakuna mari mazvangu because kuti tisimuke separlament pano vachidiwa mari yekufambisa accommodation dzechikafu dzekudaidzawo kubvuka mazenyus zvakawanda wanda. Saka what we are going to do right now tiri kuti tichabva musi weMonday come this coming week in Monday for 8 tiri kuVictoria Falls. Ichiro chinda hoa, kukuti aino zi public hearing, ma youth ese, ma ingressive groups ese, ma NGOs, vanoda vema church, vesa necho kuita, vanoda kuya kuzondwa, vanoda kuzetipa pungwa jamu, kuti vaka wana mare ili koko kutifozi, ili anda matikoti, vaka benefit ili, votu ujamata mbutikesho kasangana nao, that's the fall. And then musuwe Tuesday, musuwa 1-9, nende tiri kublawayo, ulawayo chacha toma ma project. Kuzi matakapiwa mnema banks kuti kwa ulawa ya kwa kapiwa mari ya kati ya kati ya kati. So tende rachona mayuta ya kati wa mari. So na kuti vaka chansa mari ya chazirizo za waka ikwere tira ere. And the top by papo so ya kukwekwe kuto Wednesday. So ita public hearing kumbizo. Ukomini sende kumbizo. Mayuta ya esi ya mfano wakuya. So tende rao kuona di vaka piwa midle mtu kwekwe. Di vaka piwa kaita shakadaru. And then mte Thursday mtu 11. Tunoenda kukoke nembudzia. Kune vaka piwa mari kumisha ikoko. Tonoona kuti havana kunyetera hurumende here kuti mari yavakapiwa vakaishandisa chii. Tobva ipapo todzoka toenda kuBhindura. Bhindura tinotarisa the same thing again. Bhindura toenda kumarondera kuna vachikomba topinda mumusha kuna masadza kwese kuya. Tobva ipapo toenda kunyanga. Takaenda kunyanga tichasvika nyanga yese manyikaland tichenderera tozoenda kumasvingo. Kumasvingo tikaita public hearing.
Saka vanenge vasina kushandisa mari zvakanaka vanoitwa sei?
Whoever being or misused or misrepresented kuti ndoda mari yakati kushandisa zvakati isusu kuti mutemo unofanirwa kuapplyiwa regardless yekuti ndiyana.
Manga makateerera kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema Honorable Justice Mayor Wadyajena. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisi ya matambo. Anokoneka ni mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC, ndokusia emina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tunotenda shukuru Blessing, nechirongwa chako, chinodzidzi save chidiki. Iyo zvinoto kuendesa hii kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yatakaita na Pastor Adonis Kupe Ayema vekereke ye Beautiful Ashes Ministries International.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno simba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Inini naitwa Pastor Adonis Kupe Ayema. Inobata nekereke inonzi Beautiful Ashes Ministries. Inova sangano ratakatungamirwa namwari kutanga muMaryland USA muna 2011.
Rinowanika kupi sangano iri kunze kweMaryland mamakatanga muri?
Takatanga muMaryland kugadzira mapepemo mune kushumira chimomo asi Mwari vakazotifambisa uno kufamba kwenguva kufamba kune mastate nzvimbo dzakasiyana siyana muno muUnited States. Iko zvino tiri kushanda tiri kuAtlanta, Georgia. Asi home office yedu iri muMaryland zvayo, asi tinowanikwa tiri muAtlanta, Georgia. Tinowanikwa zvakare online platform nemaprayer line. Saka zvinobatsira kuti vanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana vakwanise kusvikirana nesu patinenge tichishumira.
Tinoona kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe asi muri kugara muAmerica. Mune nzira here dzamuri kuita kubata nevari kuZimbabwe kuburikidza nekereke yenyu?
Hongu, patakatanga mune 2011 tanga tichishanda nerimwe sangano ranga richikuita zvokubatsira vana vechikoro. I think program yainyanya kubatsira vanga vari kuZaka. Saka taibatsirawo ipapo tiita matournament ebhora nekuti vana vaungane vaone kubetserwawo kupuwawo mbatya kupuwawo zvakadaro zvinovabatsirawo mukurarama nekuti vaonerwe mvura and so forth. And tichibata nevamwewo vanga vachitumira masanitary pads kuvana vekuzvikoro vanasikana kuzvikoro kuZimbabwe. Saka tachibatirana navo ipapo uye tinoenda kuZimbabwe tichinoshumira Beautiful Ashes Ministries. Yakatangwa asi tine chechi kwatakabvawo kunonzi kuNew Covenant Ministries iri muZimbabwe imomo. Saka tinobetserawo kana tichiuya kumasanganowo tichishumirawo nezvinenge zvichidiwa muZimbabwe.
Mune tarisiro here rekuti mune ramangwana muzovhurawo kereke yenyu kuZimbabwe?
Kana Jehovha vachitungamira kudaro zvinogona kuti zviitike tive neofisi iri kuZimbabwe nekuti kuZimbabwe ndokwatinobva, kuZimbabwe ndokumusha. Saka kana vachitendera kuti tive neofisi inorana kubva kuZimbabwe ikoko, shungu dzedu kubata vanhu nerudo rwaJesu, kuratidza rudo rwaJesu in a practical way, even tichivaratidza nekuvashumira, asi tiratidze rudo rwaJesu mukubatsira vanhu nezvinhu zvavanonida zuva nezuva.
Nhasi ishoko ripi ramungapawo vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva?
Nhasi ndingape shoko rinobva kuna John chapter 1 kana chitaura nechishona. Ndinowanza kuda kuverenga richishona chairo tinyatso kutandisi nechivanhu chedu. Amen. Riripa verse 46, John chapter 1 verse 46 inoti iyo muchishona, Natanieri akati, Nazareta, pane chinhu chakanaka chingabva kuNazareta here? Firipi akati, uya uone. Amen. Nhasi ndingade kungosimbisa vana veZimbabwe vakateerera kuti patiri kuona apa pari kutauriranwa panapa ene pane kushorwa kuri kuitwa, kuri kubvunzwa kuti kune chakanaka here chingabvawo kuNazareta. Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati moupenyu hwake, pamwe unoona kunge wakazvidzika, pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika, pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here chingabvawo muna mudzimai uyu, pane chakanaka here chingabvawo munyika yeZimbabwe. Asi tinoona apa ndatangira upindu hwanzu, uya uone. Kana wazouya uchazoona kuti makanaka muNazareta imombo mune zvakanaka zvinobvamo. Anga amudzwa ipapo kuti uya uone mwanakomana ari kuuya muprofita Jesu waNazareta, mwanakomana waJosefa, anga audzwa zvakanaka. Asi Nazareta yaizikana senzvimbo yechirungu inoti it was known as the city of garbage, kureva kuti muNazareta maiva maingotarisirwa kubuda marara, vanga musina chakanaka chaivemo muNazareta. Asi Jesu mwanakomana waMwari anouya, baba unosarudza kuti abve muNazareta, abve mucity of garbage, abve mune marara, abve mune pakazvidzika. Hazvinei kuti iwe uri pai, asi nhasi ndoda kukuudza kuti Jehovha vane chakanaka. Nhasi ndoda kukudaidza kuti uya uone kuna Jehovha anotaura Mapisarema 113 verse ya 7 anosimudza marombe kubva muguruva achizovagadza nematsvinga, anovasimudza kudzimbo dzakazvidzika achivaita pamusoro-soro. Nhasi ndoda kusimbisa munhu akanditeerera nhasi, ungave uri kuZimbabwe, ungave uri kupi, Jehovha vane zvakanaka. Takatarisirwa pasi kunzvimbo dzakawanda, zvikanzi pane chingabudawo here kumaZimbabwe, kune chingabuda here muZimbabwe iyi yadai kusangana nematambudziko? Asi nhasi kuna Jehovha anogona, iye akasarudza
chene kutase mwana kwa mwana wako ave mungu pasiti zanga akawanda ito na kubuda jeso asi enga rakona zaka sanira kutu ave mkiti of garbage munazareta memarara munazareta musina chika naka sinofanira kubudamu laiwa michi konzero kutu inine wetu zile kutu kine kando inine wetu zile kutu ziri mo chaka naka chataka gazirea chataka itiga berikiza ni mwana kwa mwana Jesu Kristo amen
Jesu maganaka, Jesu maganaka, Jesu
Manzwa kubva kuna Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International vari parunare ne Studio 7 vari ku Atlanta, Georgia muno mu America. Nako kambo disaster kubva kuna Mukanya Thomas Tafrenyika Mapfumo tavataswa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa kana kukurudzira madzimai kuti anga achienda kunonyoresa kuvhota. Manzwa zvakare uri kure yataita muchikamu chedu chechitendero na Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke ye Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 @voanews.com. anokuoneka nemufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri nkomo.